achitaura paurongwa World TB Day, gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vati vanhu vanofanirwa kubatana mukurwisa chirwere cherurindi icho chanetsa munyika. Vaparirenyatwa vati nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Matabeleland South neguta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi. Dr. Parirenyatwa vatiwo chirwere ichi chakanyanya mumatunhu aya nokuti ari kumiganhu neSouth Africa iyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi.
Muno munyika izvi yakawandisa kuMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo.
Vati Zimbabwe iri kurwisa zvakasimba chirwere ichi kuburikidza nekurapa vanhu pasina mubhadharo.
So ini ndinokuudza muZimbabwe muno tarwisa TB zvakati kuti tikatora gore ra 2003 mukatora 100,000 muna 2003 617 vanhu vaya vane TB. So 617 out of every 100,000 muna 2003. Tingatitore 13 years later muna 2016 takuona kuti ukatora vanhu 100,208 vane TB 2016. Ndinokuva kuti 2018 zvatidzokei kuti asazina mastatistics egore rino.
Asi Dr. Parirenyatwa vatiwo chirwere ichi chava kuramba kudayira mushonga zvikuru kuvanhu vasingapedzi kunwa mishonga yavanenge vapiwa apo vanenge vachirapwa chirwere ichi.
Takaona zvakare kuti pane TB yekuti kana uchipiwa mishonga yako iyo TB yako inoti handisi kuda mishonga iyoyo, handibvumi kudya mishonga iyoyo. TB yako inorizisa mishonga yaunoda kupiwa.
Dr. Rubert Bara avo vanoshanda mubazi reutano mukanzuro yeHarare vatiwo chirwere cherurinda chinonyanya kubata varume kudarika vakadzi. Vatiwo chirwere ichi chakawanda munzvimbo dzakaita seGlenview, Budiriro, Hopley, Caledonia, Mbare nenzvimbo dziri kuHarare South.
Inonyanya kunetsa vanhu vechirume kukunda madzimai ende inonyanya kuwanikwa kunzvimbo dzatinoti mahigh density areas marokisheni tichikombeya nekumahigh density kumalow density areas. Muguta reHarare kune madistrict atinoti west, south west nesouthen ndo kunonyanya kuwanikwa dambudziko rakanyanyisa reTB. Manzvimbo idzi ndoana Glenview, Budiriro, Mufakose, Hopley nekuya kwatioti kuHarare South. TB inonyanya kuafekta mazera e21-45 years. Izvi zvinoenderanazve nezera rinoafektwa neHIV infection.
Dr. Bara vati makiriniki ekanzuro yeHarare ava kushandisa michina mitsva inokurumidza kubata chirwere cherurindi.
Tichiuya pakutsvaga dambudziko revanhu vanorwa neTB atinoti diagnosis, Harare sezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nepasi rose takushandisa mishini inonzi magene expert inokasika kubudisa maresults eTB munhu ombaiswa pakurara. Kudhara taishandisa mamicroscope, tichiri kuashandisa nemwe inonzi culture kumonita treatment yevanhu vane TB. majinesi taya maharano wako maponi klinik tebeze akafana na nirujeko kutara harare nwa mshonga yayo kuhurmele kubaku inozi natfam
sanganure United Nations noti wanuziuru zina ni maza na mashanu wano fapa zwa roga roga necho ureche uri ngipasirose ingi ndirarezu wa irigore rino rinoti wanted leaders for a TB free world ndaga mirazuto 7 kuzivarase kwa muharare ndini kirimzani.